tatumwa kuKigali izvo zvitiri kutoenda nhasi kuKigali kwacho kwatiri kunosangana nevatungamiri wenyika dzakawanda wanda dzemuAfrica tikunosangana nevatungamiri weSADC vanenge variko weECOWAS vanenge variko neEastern Bloc iyaiya inana Tanzania nyika dziri kuEast kweAfrica tiri kunosangana nadzo tichipa vatungamiri zviri kuitika muZimbabwe pasvika Zimbabwe kubva pakaitika kuiya kusvika pari zvino kuti vana veZimbabwe vari kugara zvakaita sei uyezve kuti matongerwo enyika amira sei muno muZimbabwe tobva tataura kuti tiri kuda kuti iyo African Union inge iri inouya muno aine nguva yakakwana kusati kwaitika sarudzo tosvika panguva yesarudzo vanofanira kunge vari muno vachiona zviri kuitika muno vachifamba mumaruva veAfrican Union vachiona kuti zvinhu zviri kufamba sei marari anenge achiitwa aya nhaurwa dzechiitwa dziya vange vachidziongorora vachiona kuti zviri kuitwa nemazvo here kuti kune vanhu vari kutyidzira vanhu here kune vanhu vari kurova vanhu here African Union tina kuikoka kuti inge iri muno semadzisawira eZimbabwe vange vari muno panenge pachiitika sarudzo dzedu saka ndo zvatiri kunyanya kufambira izvozvo seMDC neMDC Alliance.
Tichitarisawo kuenda kwamuri kuda kuita kumusangano iwoyu zvii zvakunozobatsirawo kune vanopikisa kana kuti kune vana veZimbabwe
tinoona kuti kana hurumende ichienda inosvika ikoko ichiti tiri kugona zvebandiro kwati vakuru venyika dzemuAfrica havazive kuti vana mai vari kurara kumakiu vana mai vari kuenda kunosununguka nemabhaketi avo emvura pamwe chete nemareza avo nemarambi avo ndozvazvava kuitika muZimbabwe uyezve kuti upfumi hweZimbabwe hwadzikira zvikuru urombo hwanyanyisa saka nyaya iripo ndeyekuti vanenge vatinenge tichinotaura nyaya idzodzo vochiona zvakare kuti mauto eZimbabwe anofanira kuvapo kuchengetedza mwana wese weZimbabwe kana zvadaro tobva taziva kuti sarudzo dzedu dzinenge dzakachena.
Zvii zvikuru zvamungade kutarisawo kuti zvibatsirwe nesangano rakaita seAfrican Union?
Chekutanga runyararo ndicho chinhu chikuru kuti pasave nemhirizhonga. Chechipiri pakasava nemhirizhonga vane mari dzavo vaya vanotanga kuunza mari dzavo muno muZimbabwe. Saka chikuru-kuru ndechekuti pave nemavhoti kana kuti sarudzo dzakachena kwoita runyararo kuitira kuti vane upfumi woudza upfumi muno muZimbabwe. Zimbabwe inyika yakapfuma zvikuru saka panodiwa mari yekuti mari iya inge iripo. Tiri kuda kuti muve nemabasa muno vanhu havana mabasa vanenge vapedza mayunivhesiti vari kutengesa madomasi apa baba namai vanenge vatengesa mombe dzavo kwemakore ese vachiti mwana aende kuchikoro. Saka tiri kuona kuti pakaita runyararo pakaita sarudzo dzakachena pakapinda vanhu vanoziva kutungamira nyika panyaya dzezveupfumi tinoona vana veZimbabwe vachizorarama upenyu hwakanaka tinokunda nyika dzese dzakatikomberedza.
Munotarisira here kutambirwa neAfrican Union neurongwa hwamuinahwo hwesehwo?
Chokwadi tiri kunotambirwa nokuti tine urongwa hwekusvika tichiregista kuti isu tiriwe bato rinopikisa veZimbabwe tauya pano tinotozikanwawo ikoko kuti ndisu wacho tosvika ipapo toregista kana tapedza kuregista tapiwa zvatinopiwa zvikwangwani zviya topinda totaura nevatungamiri vacho watine takwanisa kutaura nawo asi tine nhumwe dzedu dzinogara ikoko dziri kufanira kutotirongera kuti tinenge tichifamba sei saka tatova neprogramu yekuti tichaona nhingi nanhingi 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 tozokuzivisai kuti vatinge taona ivavo tataura chii navo.